Ini ndini Marvelous Mplanga Nyahuye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro 4 kukadzi 2019. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvoratidzira pachipatara cheGrootskerk chiri muCape Town apo panofungidzirwa kuti ndipo pari kurapwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Gurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavhima vanoita musangano wechimbi chimbi nevamiriri vemasangano evarairidzi vachiedza kumisa kuramwa mabasa kwakarongwa nevarairidzi kutanga mangwana. Nengo dzebato rezano PF kumakonde kumashonaland west dzinonzi dzakasangana nezuro dzikaita chisungwa kuti dzichatorera matano makukutu varairidzi vachapinda mukuratidzira kana mukuramwa mabasa kutanga mangwana. Mutevedzeri wameya wechitungwiza vajabulani Mutunzi avo vakasungwa nezuro manheru votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika musi wa14 ndira gore rino. Nhasi tiri kutarisa makakatanwa ari pautungamiri hwavaEmerson Munangagwa uye kuti izvi zviri kukanganisa zvakadii mafambiro ezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Chikwata cheFC Platinum chotarisana nekubuda mumakwikwi emutambo weCAF Champions League zvichitevera kurohwa kwachakaitwa 1-0 neHoraya AC yekuGuinea chiri pamusha nemugovera. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvechirwere chegomarara takanangana nezuva rekucherechedza gomarara reWorld Cancer Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.